Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 8 mbudzi 2023. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Hurumende yeAmerica inokurudzirwa kusiyana nezvekuedza kugadzirisa ukama nehurumende yava Emerson Mnangagwa pamusoro pekuchorwa kwainoita kodzero dzevanhu. Masangano akazvimirira eCivil Service Organization anoshora hurumende kuti haipi bazi rezveutano mari inoita zvikamu gumi nezvishanu kubva muzana rebhajeti yenyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Imwe nhengo yedare reSenate muAmerica iri mukomiti inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika yeForeign Relations Committee vaJim Risch nemuvhuro vakati hurumende yeAmerica ngaisiyane nekuita nhaurirano dzekugadzirisa ukama nehurumende yava Emerson Mnangagwa, vachiti hurumende iyi inotyora kodzero dzevanhu pamwe nekushungurudza zvizvarwa zveZimbabwe. Godwin Mangulia anotipa nyaya inotevera.
Mumashoko avakaburisa mugwaro rakabuda vari kwakare kuAmerica, vaRish vakakurudzira kuti America isiyane nenyaya yekutaurira nehurumende yava Mnangagwa uye vakati inofanira kutoona kuti ingashandisei neveruzhinji rweZimbabwe. Vakatiwo America inofanira kushanda nemasangano akazvimirira nenyika dzekuchamhembe kweAfrica dzemuSadic kugadzirisa nyaya dzekuchorwa kwekodzero dzevanhu dzinosanganisira kusungwa nekuvharirwa mujere kwevanhu vakaita savaJob Scala. VaRish vakatiwo kudzingwa kwenhengo dzeCitizens Coalition for Change muparamende nemumakanzuro pamwe nekupambwa kwenhengo yeparamende yevechidiki yeCCC vatakudzwa ngadziore mucherechedzo wekuchorwa kwekodzero dzevanhu nehurumende yava Mnangagwa. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo tatadza kubata mutauri webazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana kana mutauri webazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaLevit Mugejo. Asi mushandi mukuru mubazi rekuburiswa kwemashoko mubato rezanu PF vafarai Marapira vaudza Studio 7 kuti vanoshamiswa kuti pane masenata ekuAmerica anotambira mahumbwe anoitwa nenhengo dzeCCC.
Isu hedu sezanu PF vamunangagwa kwakataura magoni edu takavhura, vanoda kukurukura tinokurukura, vanoda kuti tigare pasi tichionesana, tiripo tinogara pasi tichionesana, ndo chokwadi chiripo. Asi zvekuti tinzi tingatotora zvinoitwa neveopposition mafirimu avanogadzira totoona sekutoti ndo chokwadi chemuZimbabwe.
Mumiriri mutsva weBritain muZimbabwe waPeter Vowles vati vanoshushikana zvikuru nezvakataurwa neSadic maererano nemafambisirwo akaitwa sarudzo muZimbabwe. Vachitaura mushure memusangano nemunyori mukuru muzanu PF vaObert Mpofu, vaVowles vakati vachataura nemamwe mapato kuti vagadzirise zviri kunetsa kusanganisira kubviswa kwezvirango zvakatemerwa vakuru vakuru muhurumende nemubato rezanu PF. VaMpofu vakati sebato nehurumende vanoda kuti zvirango zvakaiswa nenyika dzakaita seBritain zvibviswe. Vakafanobata chigaro chemutevedzeri wemutauri weCCC vaGift Ostalosiziva vati vanotambira mashoko ataurwa nemumiriri weBritain aya vachiti nyaya yesarudzo dzakasviba inofanira kugadziriswa muZimbabwe.
Tinofanira kugadzira nyaya dzatinoita nayo maelections. ZANU PF inotira kuita painogonana napo kuti ite disenfranchise nekumeka sure kuti macitizens anolose their power to choose leaders. Ndo nyaya tinofanira kugadzira. Macitizens nyika yese havafani kuita give up their power. Nekuti when we lose our fear, they lose their power. Donya tinofana kugadzira sema kuzhinjire Zimbabwe.
Vanongora nyaya dzematongerwo enyika zvakare vari mutungamiri webato reDemocratic Party Dr. Uraya Zembe vaudza Studio 7 kuti zvinonetsa kuti Zimbabwe igadzirise kuchidzana kwayo nedzimwe nyika nekuti inotyora kodzero dzevanhu pamwe nekusatevedza zvainenge yabvumirana nedzimwe nyika. Vamwe vakuru vakuru muhurumende nevamwe vanoryidzana nehurumende vakaita savakuda tagwirei uye mumakambani anoryidzana nehurumende vakatemerwa zvirango zvehupfumi nenyaya dzakaita sekutyora kodzero dzevanhu nekubira sarudzo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangutya.
Masangano akazvimirira eCivil Society Organizations anoti haasi kufara kuti Zimbabwe haisi kupa bazi rezveutano mari inoita zvikamu gumi nezvishanu kubva muzana 15% yebhajeti renyika sezvinodikanwa muchibvumirano cheAbuja Declaration. Nemusi wemuvhuro gurukota rinoona nezveutano vaDouglas Mombeshora vakazivisa kuti hurumende yakatarisana nedambudziko guru mukushayikwa kwemishonga muzvipatara zvayo vachiti hurumende haina mishonga inokwana kurapa vanhu kwemwedzi umwe chete zvawo. Imwe nyanzvi mune zveutano uye vari chiremba vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vanoti Zimbabwe haisi murombo asi kuti isu tisu tisingaoni zvinhu zvinofanirwa kutanga kugadziriswa munyika.
Iya isi nyaya yongoti tiri varombo chete, hatisi varombo isu. Inyaya yeprioritization. Hurumende yedu haisi kuisa health care panumber 1 yeagenda yavo. Chinhu chikuru muupenyu huno utano hwakanaka. Kuti tive productive senyika tofanira kuti tine utano hwakanaka. Ungave profesa, ungave president, ungave chii, kana usina utano hwakanaka unofa chete, hazvina kumbomira mushi. So dambudziko rokutanga number 1 iprioritization. Number 2 donor dependency. Hurumende yedu inonyanya kutarisira kuti tichapiwa mari ne global fund, tichapiwa mari nemaamericans, tichapiwa mari nevavavo yokurana health care. Aiwa, healthcare is too important kuti tiisiye mumaoko emadonors. Healthcare ndo chinhu chavanofanira kufanda sehurumende. Number 3, hurumende ngaiite maserious. Ngaiite maserious nevana veZimbabwe. Itange kutevedza zviga zvese zvayakazvipa. Chokutanga ndeche 15% yatakati kuAbuja tichiwirirana semaAfrican countries kuti 15% yegovernment expenditure ngaiende kuhealth. Ende kana tati 15% iyoyo, tiri kureva kuti ngaingorega kuapiya mubudget chete asi ngaidispensiwe chaizvo chaizvo mari iyoyo inzi yaenda kuhealth, kwete zvongonyora mumabhuku. Pakupera kwegore toona kuti izvo only 30% ndo yakazofamba ichienda kuhealth, hazvibetseri. Iuyo ndiwo munongedzo wokutanga kuti hurumende iri serious here nenyaya yehealth care.
Dr. Madzorera, ndechipi chimwe chingaitwa kana chingashandiswa mukugadzirisa nyaya iyi?
Tabva panyaya ye 15%. Ngatiendai kune mamwe malevies nemataxes anofanira kunge achienda kuhealth, but ari kurasika, ari kuiswa kueducation, ari kuiswa kumwe kumwe kwakawanda kwese. Ndotanga neAIDS levy, the National AIDS Trust Fund. Iyo yakanaka iripo, handizivi tiri kushandiswa zvakanaka here, but that's a source of revenue. Vanhu vese ngavacontribute, macompanies ese, mabusinesses ese, including the mining sector, ngavacontribute kunational aids trust fund. And then chechipiri, kune mamwe mataxes aripo. Pane imwe health levy yakaintroduswa negovernment makore mashoma apfuura. Hatizivi kuti tiri kuwana mari ikoko iri kukolektiwa and so forth. Ngazvibude pachena, mari iyo yodistributwa zvakanaka munyika yese, titenge mishonga nezvimwe zvinodiwa. Pane mamwe mataxes atiri kukolekta muZimbabwe ari kushandiswa kuhealth nedzimwe nyika dzese dzepasi pano, but muZimbabwe haasi kuenda kuhealth nokuti hatisi kukoshesa health. Zvakafanana nebank transaction tax, ma2% aya angadai achienda kuhealth kuratidza kuti vari serious nenyaya yeutano hwevanhu veZimbabwe. Kune dzimwe nyika ndozvavari kuita. Nemamwe mataxes akaderodero ndikandimenshone ma1 or 2, matollgate fees nemalicense disc fees emota, kasmall portion yako iyoyo inofanira kuenda kuhealth. Why? Because tagadzira road dzedu, taisa matara, zvese zvanaka. Vanhu vachaita maaccident imomo, vanhu vanodhakwa nedoro voita maaccident. hazvikone izvozvo. Ngatigadzirirei that eventuality. Hatingangorambe tichirasikirwa nevanhu pamugwagwa nokuti hatina maambulance, hatina zvipatara zviri equipped, hatina madrip muzvipatara, hatikwanise kuresuscitate vanhu, hatikwanise kusumudza vanhu kuvaita airlift nokukurumidza kana vapinda munjodzi yakashata. Munhu anozosara kutongwa nemhosva yake asi ava mutano, ava mupenyu, akupukuta dikita kuti ndapunyuka tsaona yakadai yakadai. Ngatipei vanhu esecond chance yekurarama. So malevis iwayo ese anofanira kuenda kuhealth. Pane nyaya yemasyntaxis. Syntax haisi kuenda kuhealth, asi pasi rose syntax inoenda kuhealth. Kana chiti syntax, tiri kutaura nyaya yemaria ya tax inoiswa pafodya nedoro. Zvinhu izvo zvinodamaja utano hwavanhu stereki. So vanhu pavanozosara kusvika kuma 60 years and so forth, vakutanga kuita macancer, cancer of the lung, cancer of the throat, cancer of this and that. Hapana nhengo yemuviri inosara. Vakutanga kuora zviropa, vakuita cirrhosis, vakuita cancer yeliver nemhaka yedoro. Zvese izvozvo, those syntaxes must go ku healthcare delivery kuti zvibetsere kuti alleviate maproblems anokonzerwa netobacco nealcohol. Hurumende yakarasika futi ipapo. The last time I checked my syntaxes aenda kueducation, handiwo basa remasyntaxes iroro. Anofanira kuenda kuhealth. Well, ndo maonero angu. Tikadero ndofunga tingabudirire senyika.
Avo vange vari vaimbova gurukota rezveutano vave meya veKwekwe Dr. Henry Madzorera vari parunhare kuKwekwe neStudio 7. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti kudomwa negurukota rezvemari vamuturi nhuve kwevanhu vanonzi ndivo vachafambisa makambani ehurumende pasi peurongwa hwemutapa investment fund kwaifanirwa kuitwa pachena uye nerubetsero rweparamende. Nemusi wemivhuro vanhuve vakazivisa mazita evanhu vachange vachiona mafambisirwo ebasa remutapa investments. Nyanzvi yezveupfumi vari mutevedzeri wasachigaro webhodhi resangano reGovernors for UTC kuSalvord kuBritain, Muzvare Chenai Mutambasere, vanoti ruzhinji rwevanhu veZimbabwe vaifanirwa kupiwa mukana wekutaurawo pamusoro pevanodomwa kuti vafambise makambani aya vakamirira ruzhinji rwevanhu veZimbabwe.
Mutapa Investment Fund hurongwa hwakagadzirwa navamunangagwa vachitora ivo makambani ehurumende akaita se National Railways of Zimbabwe, Cold Storage Commission, Tel1, Net1, Kotco, Zupco, Kuvimba Mining House nemamwe akadaro. Vachimatora makambani aya vachimaisa iyoyo inonzi Mutapa Investment Fund. Achinge ava mumutapa investment fund, zvichazoita kuti ani nani ava vanoti maprivate investors, kunyange vari maprivate investors angavaye kuRussia, angavaye kupi emuZimbabwe ekupi, vachazokwanisa kunge vachitenga mashares mumakambani aya. Zvichireva kuti makambani aya achange asisiri ehurumende chete, asi kuti achange ava nemaprivate investors ndovanenge vachibhadhara mari kana vatenga mashares makambani. Zvezvichireva kuti kambani iyoyo mari yese yainoita, maprofits ainoita, anenge akuendawo kwavari ava maprivate investors.
Amai Mutambasere, sei pane mutauro pamusoro peurongwa uhu? Chii chinoshamisa pamusoro pawo?
Urongwa uhu haunyanyoshamisi nekuti dzimwe nyika hongu zviriko zvekuti kunenge kuchiro muZimbabwe munenge mune sovereign wealth fund. Asi kwatiri isu semaZimbabweans tinenge tichida kujekeserwa kuti sei vamunangwagwa vachinge vadaro vari kutaura ivo kuti hakuna anenge achaona maaccounts emakambani aya. Maaccounts emakambani aya anenge achiuya kwavari ivo vega, ndovanenge vachimaona, vachiona kuti kuri kuitwa mari yakawanda zvakadii, mari iri kupiwa ivo maprivate shareholders imari yakawanda zvakadii yavanenge vachipiwa. Isusu sezvizvarwa zveZimbabwe, sevaridzi vemakambani aya, hatina chatinenge tichiona, hatisisina kana rimwe ratichataura pamusoro pekuti Zupco iri kushandiswa sei, mari iri kupinda here kuZupco, mari iyoyo iri kuenda kupi, ichishandisirwa chii. izvo tinenge tisinga chakwanisi kuzviona zvinenge zvakakirwa imomo mumutapa investment fund yacho.
Zvekare amai mutambasere, sei pane mutauro pamusoro pevanhu vakadomwa kuti vafambise urongwa hwemutapa investment fund?
Mushure mekunge izvi zvaitika, tiri kuona kuti pane kutaurwa kuri kunzi pare zvino vasarudza vanhu vanenge vari ivo vanenge vachigadzira vachishanda sema managing director, sema chief exec mumutapa investment fund iyi. Tanga tine tarisiro yekuti sezvo makambani ari kupinda mumutapa investment fund ari makambani ehurumende, ari makambani eZimbabwe, zvanga zvakakodzera kuti isu seruzhinji rweZimbabwe tawanawo chatinokwanisa kutaura kana kunzwisisa kuti ndivanani vachange vachisarudzwa kuti vashande mumakambani aya, kuti mabackground avo akamira sei, uye kuti havana here mamwe anonzi madeclaration of interest ekuti tine vanhu here vane tsarukano, vanhu here vanonzwisisika kuti kwavakabva kwanga kwakamira sei. Tinoona kuti vamwe vacho kuda vanga vachishandira mamwe makambani, makambani aya haana kumira zvakanaka nyangwe naiko zvino, asi tinoona kuti vapiwa mabasa imo musovereign fund iyi, mumutapa investment fund iyi. Zvanga zvakanaka kana kuti dai members of parliament vakanga vakaiswa vakapiwa mukana wekuti vainterviewe, vekuti vasarudze kuti ndivanani vanenge vachipinda muinvestment fund iyi, zvakare vange vachitarisira nemitemo yacho ya iwo materms of reference anenge achitariswa muinvestment fund, kuti parliament irambe ine oversight, parliament irambe ichiona nezvekuti chii chiri kuitika. Because kana wakatarisa kana kuti Kuvimba Mining House, Kuvimba Mining House is the major mining company muZimbabwe. Ndo yatinoziva kuti ndo vanobata zvakawanda kungava kuplatinum kudiamond kupi zvinenge zviri kuKuvimba Mining House. Isu tichitarisira senyika kuti mari inenge yapinda kuKuvimba Mining House ichange ichishandiswa kugadzirisa nyika, kugadzirisa zvipatara nezvimwewo zvakadaro. Asi kana vachinge vakutaura ivo kuti vakuda kuiisa muprivate investment fund, yatisingachaoni isu sevaridzi vemaresources emuZimbabwe, sevaridzi vemaassets emuZimbabwe, hatichaoni kuti mari iyi iri kuwanikwa imari uye kuti iri kushandisirwa chii. Izvi zvanga zvisina hazvina kubuda zvakanaka ipapo. Panofanira kunge patariswe zvakare, zvinofanira kudzoserwa kuparliament kuti mamembers vanatsonzwisisa kuti zvakamira sei. Nesuwo zvizvarwe zveZimbabwe tichipiwa mukana through consultation wekuti titaure kuti tinofungeiwo nazvo.
Vange vari nyanzvi mune zveupfumi Muzvare Chennai mutambasere vari parunhare kuBritain neStudio 7. Rimwe sangano rinomirira vashandi vemugodhi reNational Mine Workers Union of Zimbabwe rinoti harisi kuziva kuti vashandi vemugodhi vachawana mari dzemabhonasi here kana kuti kwete. Mutungamiri wesangano iri vakurebwa Javangwe Nomboka vanoti vashandirwi havana chavari kuita chinoratidza kuti pane zvavari kugadzirira vashandi, vachiti izvi zvichavamanikidza kutora matanho anoita kuti sevashandi vanzwikwe. Studio 7 yakundikana kunzwa kubva kusangano rinomirira varidzi vemugodhi reZimbabwe Miners Federation sezvo nhare mbozha dzavo dzange dzisiri kupinda. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vanomboka kuti tinzwe zvizhinji.
Itarisiro yedu sevashandi vemugodhi kuti gore zvaraa kunopera tiwanewo 13 check. Unfortunately vashandi vemugodhi tiri kunonga sveshe nemuromo. Maemployers edu kubva kumachina kusvika kumakambani makuru chaiwo ari muZimbabwe anoita zvekuchera havadi kuburitsa mari, havadi kupa vashandi mabonuses, vanoda kumora ivo vachimaximize profit.
Saka matanho apa hamuri kuronga kutora panyaya iyoyi?
Tiri kutorimbishi kuconsulta mamembers edu nyika yose kuti vatiudze the next course of action. Kana tichikwanisa kutora dispute of interest iyoyi tokwira nayo mutarara takananga kumacourts, oro kana tichikwanisa kuti tichiti enough is enough, takudawo share yedu sevashandi tomboita down tools ndopatasvika pari zvino.
Komi huru yevashandi vemigodhi yakamira sei?
Maemployers edu emuZimbabwe ari kumigodhi havana urongwa nesu vashandi hwekuti titiwo vanotirangarira kuti vashandi vedu zvavaproducewo zvakadai munyika makaoma mune high inflation rate, high cost of living, vachingoshanda vasina mihuro, mihuro yavo iri pasi pepoverty data line, asi kubasa vachiuya vachiproducea employer otora zvose ukangamwawo kuti panodiwawo 13th check yekuti vana vafarewo vachiguta vachirangarira Christmas. Mushando womugodhi haana Christmas gure rino.
Mutungamiri wesangano reNational Mine Workers Union of Zimbabwe vakurebwa Javambwe Nomboka vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuNewsday mutevedzeri wegurukota rinoona nezvemukati menyika Amai Chido Sanyatwe vanokurudzira hurumende kuti ipe mari kuZimbabwe Republic Police kuti ikwanise kuita basa rayo nemazvo. MuNewsday makare hurumende inonzi iri kugadzirira kupindudza zvinhu mukambani yeZesa Holdings kuti Zesa Holdings ikwanise kuzadzikisa basa rayo rekuwanisa nyika nevanhu moto wemagetsi. Zimlife.com rinoti nengo dzeCCC dzeparamende dzose dzakadzingwa navasengezo chavangu dzakanyoresa kukwikwidza musarudzo dzemabi elections dzichaitwa musi wa9 zvita, ukuwo vachavangu vakanyoresavo vavo vachishandisa zita rekuti Citizens Coalition for Change. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Orwo washunya warwa chabanguwe chabanguwe neharahwa yako munangagwa muri kuzviona here zviri kuita kakomanaka rekita mashiripiti ingaite hurumende here hurumende yamadhara ega ega asikaendi kupenjeni nokuda kumirira kudzvanyirira vana vadoko kuti vasabudirira. Machiona gore rino machiona toda kuona kuti munobuda nepi zvamaifungira zvese zvakona zvavatambirwa zvateita toda kuona kuti muchavadzinga futi here. Harahwa dziri kubuda nokuda kuba upfumi hwenyika vana vadoko vachitambura. Inoshaya kuti vana vadoko vacho vanovhotere ZANU vanenge vachida kuzoita upenyu hupi vachitambura kudai. Vana havasiri kuenda kuchikoro, mwana anoenda asina kana manyangura jangwa pushi chairi chairi kuchikoro. Iwowo chaiko chaiko unopona nehembe dzezano unoda kuzoita munhurudzi changamuka iwe.
Inini hangu ndoda kutaura pamusoro pemaMP ayo ekuTriple C akarikoliwayo kuti ukaona munhu akutomhanya mhanya nemapepa iye achiziva kuti akarikoliwa haana direction munhu iyeye. Kana uri weTriple C tarisa kuna Chamisa. Chamisa akanyarara ari kuziva zviri kuitika. Chamisa ari kuziva zviri kuitika. Kwemimi munogomhanyirei, munomhanyirei, munomhanyirei, muri kuzikanwa nevanhu kuti ndima MPs. Tarisai uyu ari kutotaura kuti inini ndichamirira vanhu vangu kunyange ndakarikoliwa. Ndo zviri kudiwa izvozvo. Avo vanhu vari kuti vanhu ngavapinde kumaelection munenge matobvumira ZANU PF kuita zvainoda neupenyu hwewanhu vanoramba vachienderera mberi nekurikora. Saka vanhu ngavasaende kumaelections, vanhu ngavasaende. MaTriple C acho musavhote muriko kumaruzevha ikoko musavhote.
Vana veZimbabwe hazvibetseri kuramwira munda makudo. Tarisai hurumende yeZANU PF nekushandisa kwainoita dzimari ichitenga vanhu vanongovhiringidza kuvakwa kwenyika yeZimbabwe. Tarisai zvipatara zvina mishonga asi vanowana mari dzokutenga vana chavangu kuti vaite zvavanoda nenyika yeZimbabwe. Handei musi wa9 tinodzorera vatungamiriri vatanga takasarudza vekuti pusi. Tirege kuramwa, tirege kuita chiramwa nokuti waunoramwira nyika yako hapana. Nyika ndeyedu iri kuondongwa takatarisa nevanhu vari kushandira matumbu avo nemhuri dzavo. Vasisinei noruzhinji rwavanhu kutambura kwaruri kuita. Handei tindovadzorera ndatenda.
Shavangu, 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 wateva zita rako rinonzi asebenzo. Aiwa iwe munhu uyuwa ndosaka zvandipf zviti pasine munhu, pasine mhandi. Iwe munhu uyu, uyu munhu uyu ndirikuteta senayo vachamisa munhu utoita senayo.
ZANU-PF yava kutopenga, inotogwa nokuita bhajeti ye5 million yemabielections kuchipa zvipatara. Hakuna mishonga iko zvino paparire nyatwa pane ambulance 1 yoga iri kushandapo. So vada kuti vanhu vafe ivo vachigwa nezvemaelections asina basa, zvinhu zviri pachena. Vanhu vakahwina vakadohwina kare vachikona kusiya nezvinhu zvisina basa zvavakaronga nachavangu izvo. Nangagwa asati nazotiri vana vake gagonukurana nyika zvakanaka. Ngatiure 5 million atenge ambulance 5 tichishandisa ambulance izo vanhu vararame vanhu vanogwara.
Unocheya kana munhu vanhu vanocelebrata kuti anzi president ahwina. Kudzimwe nyika kana president ahwina vanhu vanomacha mumarodzi vachipemberera vachiudza madrums vachiudza mabhosvo. MuZimbabwe silege pakandwa svina muvanhu kuti d zvisvina pakati pevanhu. Vanhu vanonzwa kusemeswa kuti munangagwa ahwina bhozi. Paise paabata inyonganiso chese chaabata chinoora, akapinda kumasoja kuora, akapinda kumapurisa kwaora, akatsenda chaba kumutripusi maora. He's good for nothing, that man.
Avo vanhu avo muri sezvenyu pastudio 7 apa, avo vanhu vaifanira kungoburitsa kuti tizive kuti chichakataurwa. Vanhu ngavatopinda mabielection, hapana yekutamba. Nekuti munoziva kuti ZANU-PF mvura inogona kunzi yanaya kuzasi ikasvinga kumusoro, saka hapana unenge wakangotsikirirwa.
Makadi vamiririri vestudio 7 zvichitobatanidza nevanoite venyura. Ndiri kuda kutaura nenhoroondo yemaelections awa emaMPs arikudakirwa. Tikaona sisi yakudzokera mumuresi zvakare, iye chiti chamisi iye chiti chavangu haisi nhengo yavo. Aiwa tinenge takuona kuti tachitiswa mahumbwe vanhu vanovavhotera, saka zvinenge zvataanani tongoti tichitongosiyana nezvemavhotsi acho, tichitongotadza kana kuchisapota anybody. Nokuti because iko zvine zvitaiana Monzora wakandotivhiringidza futi, tikafunga kuti tabuda zveukoko takuenda zvepano umwe zvionodza ana chavangu. Zvinhu zvacho zvinenge zvakutigozhera mukati memasapoti yatinoita. Ivo ngaadzoke kuvanhu kana ichiona kana zvichinetsa togona kuziva petichatangira, tova pagwara remusangano kuti ngatidai tikasire kuva nemashotikazi tanoita nenhamo.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Zvichitevera mashoko akataurwa nomutungamiri weIsrael vaBenjamin Netanyahu ekuti Israel ichagara muGaza kwechinguva mushure mekupera kwehondo yayo neHamas, America inoti Gaza ichagara iri nyika yemaPalestina, vachiti America haitsigiri kupambwa zvakare kweGaza neIsrael. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Hurumende yeAmerica inokurudzirwa kusiyana nezvekuedza kugadzirisa ukama nehurumende yavaEmerson Mnangagwa pamusoro pekuchorwa kwekodzero dzevanhu. Masangano akazvimirira eCivil Service Organizations anoshora hurumende kuti haapi bazi rezveutano mari inoita zvikamu 10 nezvishanu kubva muzana, kana kuti 15% yebhajeti rese renyika. tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Iva inesu zvakare manyoro anhasi apo tichikupai zvidzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri mumaoko mamutungamiri Nkomo nenhau dzeEast Ndebele.